nera kana kamuri ya Zimbabwe ino studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC linyali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro zvita 27 2021. Makaterera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti vanhu vatanhatu vakafa nechirwere cheCovid-19 nezuro. Kubatwa kwevakoti navana chiremba nechirwere cheCovid-19 kwoisa upenyu hwevarwere panjodzi kumashonaland west. South Africa yazivisa kuti ichachema svondo rino rose Archbishop Desmond Tutu avo varikutarisirwa kuradzikwa nemusi wemugovera. Zimbabwe yoenderera mberi negadziriro yemitambo yeAfrica Nations Cup kunyange hazvo paine mukana wekuti FIFA inogona kuirambidza kuenda kumakundano aya nekuda kwekutsika madziro kuri kuita Sports and Recreation Commission kuti idzore pabasa vatungamiri veZIFA vayakamisa basa. Ii ndiyo mimwe msoro inao zedu za nasi zichiwe kwa muri chivaguno ku Studio 7 irimu Washington DC. Bazi rezvo utano rinoti vanhu vatanhatu vakafa nechirwere cheCovid-19 nezuro zvasiya vabatwa nacho kubva zvachatanga kupararira vave zviuru zvina nemazara masere ane makumi mapfumbamwe nemumwe kana kuti 4891. Vanhu mazana matanhatu nevashanu vakabatwawo nechirwere ichi nezuro zvasiya vabatwa nacho kubva zvachatanga kupararira gore rapera vave mazana maviri ezviuru nemashanu zvine mazana matatu nemakumi mashanu nemumwe kana kuti 205,351. Banzi rezveutano rinotiwo vanhu vabaiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCovid-19 vave mamiriyoni mana nezviuru zana nezvitatu zvine gumi nevaviri kana kuti 4,103,012. Vanhu vabaiwa nhomba kechipiri sezvirikurudzirwa vave mamiriyoni matatu nezana rezviuru negumi nemumwe zvine mazana matatu nemakumi mashanu nemapfumbamwe kana kuti 3,111,359. Hurumende yainge ine chinangwa chekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba panopera mwedzi uno, asi izvi zvinonzi nenyanzvi hazvichakwanisiki kuitika nemazuva mashoma asara. Zvichakadaro, vashandi vakawanda mubazi rezveutano mudunhu remashonaland west vanonzi vabatwa nechirwere cheCovid-19 izvo zvoita kuti varwere vatadze kurapwa nenguva vamwe vachifa vakamirira vana chiremba. Nondorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Kushomeka kwavana mukoti navana chiremba muzvipatara kwakabuda pachena apo mumwe murwere Brian Jena anga arumwa nenyoka kumiriyo maini akafira pachipatara chemubhangeji akamirira kubayiwa jekiseni rekurapa uturu hwenyoka. Jekiseni rinobayiwa munhu anenge arumwa nenyoka kana kuti andvenom rinongobayiwa chete kuchipatara nana chiremba. Hama yavajena vaKenneth Pitti vanoti vakakurumidza kuenda nemurwere wekurumwa nenyoka kuchipatara sezvinokurudzirwa, asi panga pasina chiremba aifanirwa kubaya jekiseni ravainge vapiwa kukliniki yepamugodhi wemuriyo maini. Vapiti vanoti chiremba akatozoya mushure memaawa matanhatu murwere atopofamara, asi akazofa maminitsi mashoma akatevera nokuda kweuturu hwenyoka hwainge hwapararira nemuviri. Vanoti havazivi kuti vana chiremba vari kuramwa mabasa here kana kuti kwete.
Tiri kudai dokta akaita zvake nenguva yake ozofawo hake tiri aiwas vanhu vese vaidza vakudikana sezvakaita vanhu vekumiriro mai timuesere kumiriro maini kubva kuvanhu vamwari kukombozi vati kunodaiwo avari vaitisa ati bhadhari nehurumende haina mari saka ha zvishandirei kuti regaga kuendawo basi vanoziva zvishoshaudahuku.
Mukuru bazi rezveutano mudunhu diki reZimba Dr. Terence Dandadzi vanoti vanachiremba havasikura mabasa asi vashoma zvikuru sezvo vakawanda vavo vakabatwa nechirwere cheCOVID-19 nokudaro havasikuenda kubasa.
Kune COVID-19. Most of our staff do not only notice that we know because most of our staff is affected by COVID and we are operating at emergency mode. Because we know that most of our staff are positive, my doctor are positive. So going to Bukaranyaka right now to try to refer patients on the COVID is serious. But you're told my nurses we are operating at less than 50%. And yes, I like isolation. A lot of things are happening in this system.
Izvizvinotsigirwa nemukuru mubazi rezveutano mudunhu remashonal and west Dr. Gift Masocha avo vanoti vashandi vavo vakawanda vakabatwa necovid-19 muzvipatara nemuzvipatara zvekuti vakatombofunga kubatanidza maward sezvo vakotiwo vakawanda vakabatwa necovid-19. Vabasocha vanoti havana havo huwandu hwese hwevashandi vasiri kuenda kubasa nekuti vanoita basa rekuongorora vanenge varwara vari kumahofisi vakawanda vavo vari kurwarawo necovid-19. Dr. Masocha vanoti vanachiremba vashoma vari pamabasa vakawandirwa nebasa sezvo kuine njodzi dzakawanda dziri kuitika nguva ino yezororo rekisimusi. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.
South Africa inoti iri mukuchema kwesvondo rinorose kusvika nemugovera apacharadzikwa Archbishop Desmond Tutu avo vakashaya nezuro vave nemakore makumi mapfumbamwe ekuberekwa. Mutungamiri wenyika iyi Vasiri Ramaphosa vakati nyika yavo yarasikirwa negamba remagamba uye munhu aimira pachokwadi nguva dzose. Kunyangwe hazvo vaisangana nematambudziko makukutu mukurwisa utongi hwerusarira ganda kana kuti apartheid, vatutu vaizviita murunyararo pasina mhirizhonga. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vatumirawo mashoko enyaradzo kuSouth Africa vachiti vakarwadziwa mwoyo kunzwa nezverufu rwavatutu vakati ushingi hwavo vakabatsira America kuti ive nemuono wakasiyana panyaya yeutongo hweapartheid nekuzotsigira kwayakaita kuti munyika iyi muve neutongo hwejekerere. Vamwe vatumira mashoko enyaradzo vanosanganisirawo vaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaBarack Obama uye munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres. Mukuzeya nyaya iyi Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 abata mufundisi Peter Tembo vekereke yeChrist Celebration Center Ministries muNew York.
Ndinozokurasikirwa nekushaya kwavatutu semunhu akakura nguva yekurwisa nyaya yekusununguka yeSouth Africa tiri kuZimbabwe tichionawo zvaitika nemanzwi aitaurwa navatutu vachimirirawo vanhu vachitema pamusoro pekubatsira kuti South Africa ive yakasununguka panyaya yeapartheid. Saka that part inini inondibata because yakanga iri nguva yekuti paidikana voice richitema inonzwisisa kuti munhu uchitema ari kupfuura nguva yakadii panguva yekudzvamirirwa.
Zvii zvingadzidzwa nedzimwe nyika nezimbabwe pakushayikwa kwavatutu?
Ini ndofunga kuti ndakatesa na vatutu ndinoziva kuti pane pamashuko akambotaura kuda pakada kuita kusazvisana na former president vedu asi nyaya yavaitaura vakanga ari munhu akanga achisuba aitarisana nedambudziko sezvariri achitsvaga nzira dzekuwana kuti munhu kana atambura angabatsirikane sei vachibva nedivi rekunamata zvakare vachitaura nepamusoro pe nyaya dzematongerwo enyika zvakabatana zvakadaro munhu waidhonzera kwese achitsvaga nzira yekusunungura munhu wechitema
mazwi api aya muri kutaura
andinotondera kuti pane interview yakamboitwa navatutu vachitaura nenyaya pamusoro pedambudziko ranga rapinda nezimbabwe panyaya yeekonomy nguva iyoyo I think vatutu vakabudisa muromo kuti kupresidenti vedu vanga vakoniwa kugadzisa nyika semunhu akanga akapiwa nyika yakanga achinzi the basket of Africa that time saka vakadudzira mashoko iwayo pakaita kunge kakupesana inani interview yakaitwa ndokusaka ndo chimwe chandakangoona chakangobuda muromo mavo chakangokonzeresa kuti vanhu vairi ava vasaonesana nekuremekedzana sevanhu vakanga vari vakuru vanga vari vatungamiriri president kukazi vari mutungamiriri wenyika iko ivo vatutu vane chigaro chavo chaibatsira kuti tiite muenda mberi sevanhu vechitema
tinoona kuti vamugabe vakavati this little man zvingadzokerere kumashure zvavakataura izvi
izvo zvinhu zvinokuwanikwa munhu wese ane kana ukataura mashoko asina kufanira munhu wese ane simba rekudzokorodzawo nekupindura semataurire yaunenge waita inini saka handitore mashoko iwayo kana kuti interview iyo ndorasha zvakanaka zvakaitwa navatutu kana kuti ndotora mashoko iwayo ndorasha zvakanakawo zvakaitwa navamugabe nguva yavo vanhu vairi ava vakamirira vanhu vechitema vakarwisawo nepavaikwanisa nokuti vanhu vakanga vasiri perfect ende hakuna mutungamiri acharamba ari perfect munhu wese mutungamiri upi neupi anotonga pasi renyika rino anotomboita paanotokoniwa chete saka takatarisa izvo tinotarisa the bigger picture pamusoro penhau yakaitwa navatutu nekumira kwavakaita to the time of liberation of South Africa kana makaitea inzwi rinonzi ubuntu ndo inzwi rekuhombe randinotarangira pavari kuti unhu unotikonzerwa navanhu hatingararame tiri dunga munhu tinokudzwa muvanhu and inzwi rekuti kana ukaritaura muchirungu hauna tsanango yakakwana kuti uribuditse sezvarinoreva nekuti zvinoreva zvakadzika pamusoro pokuti kuti ngendive ndiri munhu ndinge ndagadzirwa navanhu
avo vanga vari mufundisi Peter Tembo vekereke yeChrist Celebration Center Ministries muNew York vachitaura vari parunare muNew York makare naMavilas Mhlanganya uye weStudio 7. Bazi rinoona nezvezviwanikwa rinoti Zimbabwe iri kurasikirwa nemahekta zviuru mazana maviri nemakumi matanhatu kana kuti 260,000 hectares pagore nekutemwa kwemiti. Moto unonziwo unopisawo mahekta miriyoni imwe chete yehuswa nemiti pagore. Kudzimwa-dzimwa kwemagetsi kuri kupawo kuti vanhu vateme miti vachida huni dzekubikisa. Sangano rinoona nezvekuchengetedzwa kwezviwanikwa reEnvironmental Management Authority kana kuti EMA rinotiwo mudunhu reManicaland moto irikungobatidzwa ichipisa miti yakwira nezvikamuzana nemakumi matatu nemashanu gore rino zvichienzaniswa negore rapera. Matambudziko aya ndiwo akapa kuti nyanzvi munyaya dzezviwanikwa nekuchengetedzwa kwemiti vari mutungamiri wesangano reRainbow Natural Resources Organization vasibonile marwirana avo vasingaone vatange mabasa ekusima miti. Vamarwirana vari kurumbidzwa zvikuru nemabasa avari kuita kuchimanimani ekuchengetedza masango. Kanzuru yechimanimani Rural District yakatonyora tsamba yekutsigira mabasa avanoita ichiti anobatsira zvakanyanya munyaya dzezviwanikwa. Taita hurukuro navamarwirana kuti tinzwe nezvemabasa avanoita.
Ndinodzidzisazve vanhu vandinawo vangadai vakasangana vanhu vakuru nevechidiki kuti vazive nyaya yekuchengetedzwa kwezviwanikwa zvingadai zviri zvinhu zvinotibatsira mukurarama kwedu kuti tigone kuwa tine ukama wakanaka nazvo zvowanikwa izvozvo uyezve tigone kunadzurudzazve dambudziko retava naro remamiriro ekunze kubudikidza nekudzosera izvozvo sezvatakakanganisa yatingati natural environment. Saka ndiri kuzviita izvi paorganization tingati ndiyo internal ndine mainternal activities then tinobudazve kuenda mumacommunities atigere nemamwe macommunities ari kunze kwenzvimbo yatigere sekuproposa kwatakaita kuti tiri kuda kubata district trade race rechimani mani east saka tichange tichibata nemawards anokwana kuita 12 wards.
Vanhu vangani vanenge vari muchirongwa ichi?
Pawodhi imwe naimwe inenge ine 42 participants kuti vave maguinea pigs kana kuti vanhu vachatanga kuti vagone kuva kuzova vari muono kune vamwe vari munharaunda dzakasiyana siyana.
Saka zvii zvamunenge muchiita apa?
Tinenge tichidyara miti tingati tine maactivities atinawo atinotarisira kuti awa ari maactivities ekutanga tisati tapinda kunoita mapracticals edu paground. Chekutanga tinogoera zivo kuvanhu vatinenge tichiti ava tiri kutanga kushanda navava tagoera zivo toenda paactivity yekutanga yatinoti ndiyo baseline yeprogramu yedu tinoraisa manesaries emiti vanhu vane zivo yeactivity yemanesaries.
Ko iyo miti yacho yamunenge madyara munganyatsotsanangura here kuti inenge yabva kupi?
Nzira dzacho dzose dzekuti mbesanwa dzatinosevenzesa pakusima miti yedu tinobvira kuseed tingati modzi yemuti tichienda kumabazi emiti tichiendazve kunzinde dzemiti tichiendazve kunyangwe yatingati pane dzimwe nzira dzatinoshandisa dzakafanana nana air layering nana mounding then ground layering nanyaya dzegrafting and budding. Saka miti dzatino dyara idzi panesari ndidzo dzatinozoenda nadzo kunzvimbo dzakakodzera dzatinenge tichidyara paine participation yevanhu vatinenge tichidzidzisa ava vanenge vakasangana tinobata futi vanhu vanorarama neurema sekuti kunyange ini ndinorarama neurema saka ndevamwe vanhu vari mukati mweprogramu iyeyi vaduku vakuru vese vanhu ivavo vari mukati imomo kuitira panyaya dzekugoerana zivo. Chimwe chatinoitazve tinosanganisirawo muzvikoro tichisanganisirazve mumabhizinessmen vanhu vane zvitoro nekuti pane nyaya dzokutiwo kune dambudziko remarara ari kucontributawo dambudziko rekukanganisa mamiriro ekunze saka tinovapinza muprogramu iyoyo kuti vaparticipatewo tichitenderedza marara iwowo kuti tigonewo semarara mamwe tinovatora tichi ashandisa panesari pedu maemp containers tinovashandisira pamanesaries tichigona futi kushandisa futi even pane yatinoti urban food production kudyara miriwo kana zvimwe zvisimwa zvinogona kupa kukurudzira nyaya dzenutritional balance muvanhu.
Asika vamwe vangada kuziva kuti zvese zvamunoita izvi munozvikwanisa sei imi muri munhu asingaoni?
Ichokwadi ndiri munhu akatozvarwa achiona asi ndakaita training yangu kwemakore anokwana mashanu ndiri pakosi iyoyo ndikazosangana nedambudziko rokusaona mugore ra1995 then kubva ipapo handina kuda kuti hanu kuti ndarwara ndozvitevedza ndakapinde pane imwe organization inonzi Nyahode Union Learning Center ndikava trainer paorganization iyoyo.
Makore apai?
Kubva pana 96 kusvika pana 2003 then 2014 ndipo pandaka tanga ku one that dream, that vision, yekuti it's much better to bring the Garden of Eden back so as to maintain good ecological system. Saka ndakanga ndotupawo time frame yekuti by 2030 panofanonga pakuoneka ma health communities also good rainfall pattern. Uyeze our landscape inofano kunga ichoni kwa kuhila kwayo so that tikwanzo ngatane ma vision lens. Saka anditori munhu ano to iwa a practical person, you know, kwanzo to implement anything on the ground. Tikuedza kuti vanhu vangu anenge vari pa situation yandiri vakwanise ku build a confidence vaite participate on this program because they are also part and parcel of the environment.
Mutungamiri wesangano Rainbow Natural Resources Organization vasibonile Marwirana vachitaura vari parunare kuchimani mani. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vakawanda kubva kumativi mana enyika yeAmerica vakabatsira mhuri dzemuKentucky dzakawirwa nedambudziko remafashamu emvura nedutu mpengo remhepo kuti dzipembererwe pazuva reKrisimusi. Izvi zvinoteverawo kufa kwakaita vanhu makumi manomwe mudunhu iri mwedzi uno nekuda kwekusamira zvakanaka kwemamiriro ekunze uku. Mune imwe nyaya, firimu rinonzi Spider-Man No Way Home rinonzi ndiro richiri kuonekwa zvakanyanya kudarika mamwe ose, uye rinonzi raita mari inodarika bhirioni imwe chete mazuva gumi nemaviri raburitswa, zvichireva kuti rakunda mamwe ose akaburitswa munguva yekurwisa denda reCOVID-19. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka muSomalia, umo mutungamiri wenyika iyi vaMohammed Abdullah Mohammed vazivisa kuti vambomisa basa mutungamiri wehurumende yenyika iyi vaMohammed Hussein Roble, avo vari kupomerwa mhosva yekuita zveuori pakutenga imwe nzvimbo yekuvakira. Kunetsana kwevaviri ava kunonzi nevamwe kuchakanganisa donzvo rekurwisa chikwata chinopfurikidza mwero cheAl-Shabaab. Nyanzvi mhinya dzezveutano dziri kuyambira vanhu kuti vasarivara munguva ino yezororo sezvo uwandu hwevanhu vari kufa nechirwere cheCOVID-19 huri kuwedzera. Gore rapera panguva imwe chete ino vanhu vakawanda vakafa nekubatwa nechirwere cheCOVID-19 pazororo reKrisimusi negoredzva. Kirimu Dzamiri anotipa nyaya inotevera.
Ongororo yaitwa neStudio 7 muguta reHarare nedzimwe nzvimbo inoratidza kuti kunyangwe munyika muri kutenderera mhando yeCOVID-19 iri kunzi nenyanzvi munyaya dzezveutano inotapuriranwa zviri nyore. Vanhu vakawanda havasi kupfeka mamask uye kugeza maoko nekuita zvinhu zvinokurudzirwa kuti vasatapurirwe chirwere. Mufundisi Mazvarirashe Mabhugu, vanotungamirira sangano rinonzi Wisdom Church International mumusha weBorodero, vanoti vanhu vakawanda havasi kuita zviri kukurudzirwa.
Izvokwadi kuti Omicron vanhu vakawanda vari kunzi vari kufa, asizve vanhu vokwedu tinovarayirwa. Mafira akaita vanhu kutanga kwegore zvataa kupinda munguva yeKrisimusi izvezvi nenyuwere, dai vanhu varangarira kuti zvinotaurwa naJakobho 1:22 tisangova vanzwi veshoko asi tive vaiti. Vanhu vanoziva kuti tikange tichizvivharidzira nemamaski uye tichiita social distance zvinotichengetedza kunyanya nguva ino yokupera kwegore. Vanhu pavachange vachisangana pera kwegore saizvozvi nokuda kweKrisimusi, hama vadikani, matinofamba mutinise sokuona sokuti vanhu vakawanda vavarayirwa. Vanhu ngatichenjererei upenyu hwedu, hazvinakidzi kungoramba tichingoviga vanhu nezvinhu zvatinokwanisa kudzivirira. Mwari ngavatibetsere zvataakupinda mugore idzva tichipindana neChristmas zvekare.
Mashoko aya atsinirwa naMuzvare Aileen Musamba, vanoti nzvimbo dzemafaro ndidzo dzimwe dzinoparadziranwa chirwere cheCOVID-19 nokuti vanhu vanopfeka mamask vachipinda asi vovabvisa vave mukati pakunwa doro uye vanenge vasina tarangana pakugara.
Avanu kazhinji varikungopfeka havo mamask pakutizweni padho sins kana uchida kupinda panzvimbo panenge paine vanhu vanenge vachitarisa temperature nekuri kuona kuti vanhu vakapfeka mask here asi kana uchinge wapinda mukati vanhu vanongobvisa zvakutoita sezvinonzi hakuna kana chirwere chekufa saka ndozviri kungoitwa zvinenge zviri nani kune dzimwe nzvimbo dziri panze dzema open area but munzvimbo dzinenge dzakavharika vanhu vari kungoita zvimwe chete izvozvo nokuti pakupinda vanhu havasimbomunzwa kupinda kana vasina mask nekutarisa temperature asi kana munhu achinge apinda akutongobvisa saka zvirevi hazvochinhu
asi vaLeverage Masvondo vanogara kuGlenview vanoti vari kuona shanduko huru muvanhu pavanodyidzana navo uye vaendera mberi vachiti dzidziso dzokuchenjedza vanhu maringe nezvidenda iri inofanira kuendera mberi
vanhu vari kutevedzera zvinodiwa nemutemo wekorona asi vashoma vachida kumanikidzwa kupfeka mamask and kusanitizwa vachipinda mumashops vanhu vamwe vanofamba nemasanitizer avo vamwe tinavo masanitizer kudzimba tikabva kumashops tosanitiza tikabatawo chakati tosanitiza but vashoma vari kurega kudaro
nyanzvi yeutano
Dr. David Mukwekwezeke
vanoti ichokwadi kuti vanhu vari kutsvaga raramo asi zvinoda kuti munhu wese atevedzere zvose zvinochengetedza upenyu hwavo
nonzwisisa kuti munhu anoda kutsvaga raramo asi munhu anofanira kuti anzwisise kuti mitemo iyi iri kuiswa kuchengetedza munhu iwe pachako saka zviri pauri iwe munhu pachako kuti utore manhano ekuti usabate urwere uhwu tiri kuona mumasaisai munhau inobudiswa mumaredhio edu nemumatv kuti vanhu vatinoziva tagara vatinoziva vari kutotorwawo nechirwere ichi izvi zvinotiratidza kuti hachisarudzi chirwere ichi hachisarudzi kuti unoita basa rei hachisarudzi kuti une mari yakawanda sei hachisarudzi kuti unogara kupi chiri kubata munhu wese
Dr. Mukwekwezeke vaendera mberi vachiti
dambudziko ratiri kuona semachiremba riri kubuda muhurukuro dzatinoita pakati pedu tichiedza kuonesana kuti nemhaka yei utachiona wecovid-19 huri kuramba uchibumbira muzimbabwe takaona kuti dambudziko guru riripo nderekuti vanhu havasi kunyatsoteerera yambiro dziri kupiwa nana mazvikokota weutano uyezve havasi kunyatsoteedzera mitemo yakagadzwa nehurumende dzekuti vanhu ngavasafambe zvisina kodzero izvi ndo dambudziko guru riri kuita kuti utachiona hurambe huchitenderera pakati pedu
kudzivirira kupararira kwechirwere ichi nyanzvi munyaya dzeutano dzinoti vanhu vanofanira kubayiwa nhomba yecovid-19 ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Kiri Mudzamiri
Chirongwa cheLive Talk na 8pm tikutarisa nyaya yechirwere cheCovid-19 munyika nezoro rekisimusi negoredza uyewo kufa kwaArchbishop Desmond Tutu. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 6175 7255 pashortwave sezvo nguva idi yapera regai timbotarisa musoro inhau zvakare bazi rezveutano rinoti vanhu vatanhatu vakafa nechirwere checovid-19 nezuro kubatwa kwevakoti navana chiremba nechirwere checovid-19 kwoisa upenyu hwevarwere panjodzi kumashonaland west south africa yazivisa kuti ichachema svondo rino rose Archbishop Desmond Tutu avo vari kutarisirwa kuradzikwa nemusi wemugovera Zimbabwe yoenderera mberi negadziriro yemitambo yeAfrican Nations Cup kunyange hazvo paine mukana wekuti FIFA inogona kuirambidza kuenda kuAFCON nekuda kwekunetsana kweSRC neZIFA. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonikai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC muchiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.